Mutauri weZimsek muzvare Nikolai Dlamini vati gwaro riri kuchenderedzwa pamadande mutande richiratidza kugona nekutadza kwakaita zvikoro pabvundo dzegrade 7 nderemanyepo. Asi vabvuma havo kuti kubudirira pabvunzo kwevana vakanyora bvunzo gore rapera kwakadzikira. Muzvari Dlamini vati kudzikira kweuwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakakonzerwa nekuti vana havana kuwana nguva yakakwana yekudzidza nekuda kwechirwere checovid-19.
Vana vakanyora gore rino bvunzo rechinomwe tinoona kuti pagrade yavo yakadzika ne9.79%. Uye tinotarisira kuti zvaidaro nekuti tinoziva kuti nenyaya yeCovid-19 yakauya ikabata nyika dzese, vana veruzhinji vanogona kuti vakakundikana kuwana access yakakwana. Sezvo tichiona muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzakafanana nesu dzakaafekteka, saka tirikuti isusu panyaya yekuti vana vakanyora nenguva yekuti kwakune malockdown vanhu vasinokwanisa kunyatsoenda kuchikoro.
Mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vaGabriel Muma vati havasati vave kuziva kuti vana vakawanda vakabudirira pabvunzo ndevemadhorobha here kana kuti ndevekumamisha, sezvo zvichazivikanwa kana zvikoro zvatora zvakabuda mubvunzo nemuvhuro. Asi mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vati havasi kushamisika nekudzikira kwevana vakabudirira mubvunzo sezvo vadzidzisi vainge vasingaite basa ravo nekuda kwemari dzemihoro shoma.
Saka tiri kuonazve nekunzwa kuti mari dzaudzi aya kubuda kwaaita ari kuratidzaiwo kuti vana vakapasa vari kuramba vachiita vashoma, vadonha nezvibodzwa zvinokwana izvokuita zvipfumbamwe kubva muzana. Kureva izvo kuti hazvina kumbomira zvakanaka, asi kana taakuzviongorora kuti chingava chinyi chiri kuita kuti vana vedu vakundikane kudai, tikatarisa murayiridzi anova ndiye anova munhu anotarisirwa kuti asimudzire kupasa kwevana, ane nhunha dzake dzisiri kutariswa neuyo akamupinza basa. Nhunha dzemurayiridzi dzinotangira pamuhoro wake waanopiwa.
Gwaro riri kutenderera munyika iro rarambwa neZimsek rinoratidza kuti vadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nemaguta ndivo vakapasa zvinonwisa mvura, ukuwo vari kumaruwa akaita seMatabeleland nemamwe matunhu kune zvikoro zvaishaya kana mwana mumwe chete zvake akabudirira mubvunzo dzakanyorwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.